is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare paStudio 7, manera anhasi, uri musi wesvondo, wesvondo gunyana 6, 2015. Munotibata pa 909 AM, kana pa 12080 ne15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa paintaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Rimwe sangano revarayiridzi repTUZ rinosvora mashoko ekuti mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vari kukurudzira vashandi vehurumende kuti varatidzire. Ongororo yebhanga guru renyika yeRBZ inoratidza kuti vakawanda vakapiwa minda vavana chavari kuburitsa muminda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Sangano revarayiridzi repTUZ rinoti rinosvora mashoko ekuti mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vari kukurudzira vashandi vehurumende kuti varatidzire. Vachipindura kumashoko akaburitswa nebepa naure Herald Shondo Rapera, munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti sevashandi vehurumende havamiriri kuudzwa matanho ekutora nevezvematongerwo enyika kana vaine zvinyunyuto. VaMajongwe vanoti vatsvangirai munhu anobvumidzwa pasi pemibiro remitemo yenyika kutaura mashoko akangofananawo neari kutaurwa nevamwe vezvematongerwo enyika vari mune mamwe mapato vari kutendererawo nenyika. Bepanhau reHerald rakati vatsvangirai vari kutenderera nenyika vachiudza vanhu kuti hurumende ine urongwa hwekumisa vashandi vayo vanodarika zana rezviuru nezviuru makumi mashanu mabasa. Danho rinonzi nebepanhau iri rakanangana nekukonzera kusagadzikana kwenyika. Zvikoro zviri kutarisirwawo kuvhurwa nemusi wechipiri, varayiridzi vachichema-chema kuti havazivi kuti remangwana ravo rinenge rakamirawo sei. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMajongwe pamusoro penyaya iyi.
Haisu tagara hatitye kutaura zvatinofunga. Tinoti isu ikodzero dzavatsvangirai sepati inorekogonaizwa nehurumende. Imba yavanotogara naPresident Mugabe neZANU-PF vanotoiziva kuti vakavapa sehurumende. Saka kuti vatsvangirai vazotenderera nyika vasangana nevashandi vehurumende vachivaudza kuti kudii, handioni paine mhosva. Nekuti tinoona mazuva ano mai Grace Mugabe vamunangagwa vamupoko vanotenderera nenyika yese vachiudzawo vanhu zvavanofunga. Saka isokodavira kuti ikodzero dzake, nekuti constitution yavakabvumirana kunyora isu tikabuda pachena kuti hatiwirirani naye vaipanana kodzero idzodzo. Saka todavira kuti zvavatsvangirai zvavari kuita handizivi kuti zvinozoitika here semutauriro yeshuviro yavo, asi nodavira kuti vane kodzero dzekuita zvavari kuita.
Imiwo sevashandi vehurumende, munotambirawo here kurudziro kubva kuvanhu vakaitawo savatsvangirai kana vakanga vataura kuti torai matanho?
Chiripo ndechekuti hatidi kutumirwa kuhondo, hatirwiri hondo, hatiti isu nekuti vatsvangirai vati chiendai munopandukira hurumende sematauriro akaitwa muHerald. Isu tobva tatidzvama, tonoti hurumende buri kutidzvanyirira, taudzwa navatsvangirai. Vatsvangirai vane vanhu vavo vari muZimbabwe vakawanda vanotozikanwa nehurumende, vane kodzero yekuvaudza izvozvo kuti vaite izvozvo. Isu tinotongoshushikana kana taakuti vana veZimbabwe vanomirira kuitwa semabhara ekuti rinototi parasiyiwa ipapo ndoparinowanikwa riri rikatamubviswa haribve. Isu tiri kuti kuvanhu vari kudzingwa mabasa haisi nyaya yevanhu vehurumende chete. Private sector yakadzinga zuru nezuru. ZCTU, COVID-2, nesuwo tikamira tichiti vanhu ngatiuye tiungane tiudze hurumende kuti tiri kutsutsumwa. Vakadzingwa mabasa vacho anonzi ma25,000 vakaramba kuuya tikamacha vanhu vari less than 100.
Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7. Vanoona nezvezvirongwa musangano revagari vekumasvingo reMasvingo Residence Trust vaProsper Tiringindi vanoti nhengo dzavo nhatu dzakasungwa mwedzi wapera mushure mekuratidzira uye dzichamiswa pamberi pedare musi wa23 mwedzi uno. VaTiringindi vanoti ivo nevamwe vavo vanoti amai Elizabeth Manavira navaEfraim Mutombeni vakasungwa mushure mekuenda nevamwe vagari vanodarika mazana maviri kunoratidzira kumahofisi ekanzuru yavo Pacific Center vachinyunyuta nekusaburitswa pachena kwemari yavanoti inoita zviuru makumi maviri yakabva kunyika yeGerman ichinzi ibatsire vanoita mabasa ekuzviriritira. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Pane mari yakabva kuGerman inoita haiyo 20,000 yakapuwa kunzi kubhenefite vanhu vanotambura vanhu vari kuita zvimabhizinesi ngati mavhendas emumasvingo. Saka mari iyoyo iri kumanidzwa iri muZambuko Trust. Asi sangano resiti kanzo harisi kubudira pachena mashandisirwo ari kuitwa mari ngati mapfigo ari kuitwa mari. Saka vagari vemasvingo vakaenda paCivic Center vachitaridza kuti tiri kuda kudzisisa mafambisirwo ari kuitwa mari uyezve tiri kuda kuti mari dzinge dzipuwa kuvanhu zviri pajekerere.
Saka vakasungwa vachiri muusungwa here kana kuti vakabuda?
Pari zvino vanhu vatatu vari panze. Asi tiyati state iri kutsvaka mamembers. Kuti vakaratidzwa panga pane vanhu vasvika more than 200 people vakamacha paCivic Center. Saka naizvozvo mapurisa anga achindoita investigation nekuti hongu pakasvika vanhu vatatu asi vanhu vavapo vanga vaidarika 200.
Saka mhosva yavaa kupomerwa ndeyei nokuti tinoona kuti kuratidzira kunobvumidzwa pasi pebumbiro remutemo.
Mhosva iri kupomerwa pakunzwa malicious damage nenyaya yeposta section 41.93. yekunzi hamunange manotipaya mapurisa kuti muda kunge muchizoratidzira kuCity Council. Saka nhau iripo ndeyekuti pari kuitwa maallegation ekungopomegwa kuri kunzi pakazopuswa mahwindi pakaizvozve pakaita mhirizhonga asi hapana mhirizhonga yakaitiwa.
Saka imi sesangano muri kutambira sei zviitiko izvi?
Isusu hatisi kugamuchira manyepo ekuti kwai azonge paputswa mudziyo mushure mesunge Masvingo Residence Trust nemamembers avo varatidzira. Asi isusu hatiri kuita segwaro reMasvingo Residence Trust hatisi kudzokera shure. Tiri kuda kuona mari iyoyo tichipuwa vagari vemasvingo vada kutanga mabhizinesi vanatange mabhizinesi avo zviri pachena. Tiri kuziva kuti vari zvino hurumende hasikwanisa kupa vanhu mabasa. Vanhu vari kurarama nokutenga nokutengesa. Saka isusu sesangano reMasvingo Residence Trust hatisi kudzokera shure nokusungwa kwemamembers edu. Isusu hatiri kuda tikuda kuchekerere. Tiri kuda kuona mari iyoyo ichifamba zviri pachena. Iye vanhu vachipuwa mari iyoyo.
Vanga vari nhengo yesangano revagari vemasvingo reMasvingo Residence Trust vaProsper Tiringindi vari parunare kumasvingo neStudio 7. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kukanzuro yemasvingo pamusoro penyaya iyi. Gavana webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanonzi vakati varimi vakawanda vakapiwa minda pasi pechirongwa chekuendeswa kwevhu kuvatema havana zvavari kuburitsa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira kupinzwa kwezvematongerwo enyika munyaya dzekurima. Dandemutande renhau renewzimbabwe.com rinoti gavana Mangudya vakaratidza kushushikana nekusarimwa kuri kuitwa minda iri kurarira yakawanda izvo zvinonzi vakati zvimwe zvezvinhu zviri kuwedzera nzara munyika. VaMangudya vanonzi vaitaura pamusangano unonzi wakarongwa nesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union kwamutare nechitatu chapfuura. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvekurima uye vachishanda vakazvimirira vaBernard Manyadza ava vanoti vanobvumirana nemaonero avaMangudya aya.
Vakuru vezvematongerwo enyika
havana kuprovide leadership. Vakarega anarchy yechitika nekuti ivo vainyatsoraura paida mukati meanarchy imomo. Saka vanhu vakaenda mumapurazi vamwe vacho vanga vasina kana training yokudzidza kurima. Iyo ndiyo chokwadi ichocho nekuti kana munhu usina kudzidza kurima wanopindwa mumvura kanaka kuprime land iyo yaiya iwo usina chaunoziva. Zvingadei zvakaitwa apa nezvekuti vanhu vangadei vakatrenwa. Makore atiaita vanhu vapinda muminda umu vanhu vangadei vakatrenwa sezvataiona zvaiitwa nevari kuvanevaniyavaiti land banki yokuti mainspekta yekuland bank aenda achinotrena masoja yakanga bva musecond world war. Saka vedu tingadei takati vatrena kana vanhu ava vakangoramba varimo vasina zvavakuita tichaona situation yenzizi dzanga dzakanaka ichitowedzera.
Tinonzwawo kuti pakataurwa nyaya yekuti zvematongerwo enyika zviri kusanganiswa nenyaya dzekurima izvo zviri kuita kuti kurima uku kusabudirira, munoti nemaonero iwa?
Ndochokwadi ichocho. Vamwe varimo muminda umu vanotofunga kuti iri reziforce yekubatsira kuvhota nekuti vanenge vachinzi wakapuwa iwini, kupuwa kwakaita iwini unofanira kuramba uchivhotera ruling party. Kunyange zvikanzi for instance buda kuitwa maelections Mamutari vakaona kuti tingangokundwa Mamutari vanotora vanhu vari muminda yavo vachinzi henge munodzivirira mvura makatora henge munovhotera meya Mamutari iye votozoona kuti aiwa isi takangoya kuno kwete kuzorima bodo asi tiri reserve army yokuvhota. Saka ivo vakangaona kuti ndo zvinosakisa kuti tigopuwa fuel tigopuwa grain tigozvuvidzwa nekurundidzwa nevakuru vezvematongero enyika. Saka isi zvatatika kuno kukumbira chete kuti pane resource yangouya tii tinofanirange tichiwana nekuti vanenge vachiti tii takavhota. Saka tinofanira kuti tiwane resource iyoyo. Orientation haisi yekurima manje, orientation yangoti munhu ngaachingorima paanokwanisa kudya chake. Unozwa munhu aitaura achiti ini changu chibage ndinacho ini chokutendesa nyika ichazvionera. Vamwe vasiri kurima vachazvionera ichokwadi ichozvo vama kudyaaa.
Vanga vari nyanzvi munyaya dzekurima vachishanda vakazvimirira vaBernard Manyadza vari parunhare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Shadrack Vengesai avo vanhu vamukomana vechidiki vachitengesa zvinhu mumigwagwa yeHarare. Tinokutambira nemufaro paStudio 7 mukoma Shadrack. Mukoma Shadrack, mungatiudza kuti zviri kufamba sei mubasa renyu rekutengesa zvinhu kubva zvakanzi nekanzuro nehurumende vanhu ngavabve mumugwagwa?
Zvinhu zvakaoma. Kutengesa kwacho hakusi kutombotengeseka. Takanzi tiende tinorejesta sodat tinokwanisa kutengesa, tisina vanotidzingirira, tichitengesa zviri pamutemo. Tikakwanisa kuenda kunorejesta, tikaenda tikanorejesta, tikapiwa makadhi. Takatowandisa vanhu vakapiwa makadhi. Kati nanhasi takangomirira, hatisati tatombowana pekutengesera pacho. Apa tiri kubhadharira makadhi. Parikanzuru painopinda murodhi manje ichiwana tichitengesera pavanoti muchirungu pasiri designated vanobva vatisunga futi. Asi saka tiri kutobhadhara mari everyday ende takarejesta. Saka tisiri tikutenge tiri mavendors akarejesta. Saka hatisiri mailegal vendors but tingosungwa zvakangodaro. Saka zvakaoma ende hapana kana mari yaunotombowana because ukawana $2 kanzuri ino yaitora staff yose pamwe vanenge vahodha $100.
Saka muri kubhadhara mari yakawanda zvakadii yamuri kuti yemakadhi?
Kadhi unoribhadharira $3 pazuva asi unongochingosungwa kuti zvakadaro because hatina kukwanisa kuenda mavanoti muchirungu madesignated areas nzvimbo dzakatarwa kuti mavhenda ange achitengesera because kanzuri yakarejesta vanhu vakawandisa kudarika vanhu vainokwanisa kupa pekutengesera.
Imi mune makore mangani?
Nemakore 32.
Makatanga kutengesa zvinhu mugwagwa rini?
Ndaka nemakore matatu kutengesa.
Chii chakapa kuti mutange basa iro rekutengesa zvinhu?
Zvakaitika ndezvekuti ini ndaitovawo munhu akakura achifungidzira kuti ndikaenda kuchikoro ndinokwanisa kutowana basa. Ndakatoenda kuchikoro tikatotora dzidzo yepamusoro-soro nditori nemasters degree. But ndakatsvaga basa ndikarishaiwa ndikationa kuti ndirarame bheta nditotengesa. Saka ndakatotanga kutoregai ndito kuti ndikwanise kutorarama ndikwanise kudya. Ndokwanisa kuti ndinoenda kutoita zvekutopinda musiti ndinotanga kutotengesa.
Makaitira kupi masters degree?
Ndine masters degree Republic International Law ndichispecializa nemahuman rights and ndakaritira kuNetherlands.
Saka mabasa hapana haasi kumuka?
Hakuna mabasa ari kumuka. If anything mabasa ari kutopera. Ndofunga makatomunzwa kuti kune vanhu vakadzingwa vanosvika zviuru makumi maviri nemashanu munguva isingasvika namwedzi.
Imi mune mhuri yakakura zvakadii?
Ndine mudzimai nemwana wani.
Saka pazuva munowana mari yakawanda zvakadii?
Pazuva ndingangoti kana kuri kuti ndine ndisina kusungwa ndinokwanisa kuendawo $3 kumba. Asi kana ndikasungwa dzimwe nguva ndinotoenda ndine -$100 kana kuti even -$60.
Saka mukawana $3 inozokwana here kuti mudzokere kumba nekuzodzoka mangwana kana kuti munoema kutorara mudhorobha zvinenge zvichifamba sei?
Dzimwe nguva tinorara mudhorobha, dzimwe nguva ukawana $3 unobva wakwira dhora woenda kumba wonotenga murivo we5 rand, wotenga chiuku che5 rand, wobika wodya nemukadzi nemwana, wozoshandisa rimwe dhora kudzoka kubasa mangwana.
Munokwanisa here manje kuti munge muchibhadhara zvimwe zvakaita semari dzemarenti nezvimwe?
Zvimwe zvakaita semarendi ndo ritori dambudziko and dzimwe nguva tinokwanisa kubhadhara, dzimwe nguva senhau ndatova nemwedzi inokwana kuita mitatu ndisati ndabhadhara rendi because hapana chiri kubuda.
Pamunoroja vanenge vachiti kudii?
Unenge uchitongovatsanangurira kuti hazvina kumira mushe, asi malandlord vanenge vasingatombonzwisisi kuti hazvina kumira mushe zvesviwa. Saka unenge uchingopiwa notisiwo kusvika pakuti unogona kunzi achibva pano wane 3 months usina kubhadhara woenda pamwe ukambokweretawo mari wombobhadhara mwedzi wekutanga newepiri wotozoti futi wodzingwa futi ipapo tichingodaro. Ndomararamira tetiita Harare.
Semaonero enyu dambudziko ringagadziriswe sei remabasa iri mukoma Shadrack?
Dambudziko remabasa pakuona kwangu ini ndinoona kuti hurumende inofanira kutanga yava serious because yakavimbisa vanhu mabasa 2 million musarudzo dzakaitika muna 2013. Asi semaonero angu ndiri kuona sekuti pavaiti vari kuvimbisa kuti vanhu vachavange vachipiwa mabasa vaita sekuti vaireva kuti vanhu vachange vachizorasikirwa nemabasa 2 million. Saka maonero angu ndeyekuti chekutanga ngativei nehurumende inenge iri serious pane zvainenge ichitaura, ngaisatora vanhu for granted nekungovanyepera. Chechipiri chandiri kuona sekuti tinokwanisa kuita kuti vanhu vawane mabasa muzimbabwe ndechekuti hurumende dai yaisa mapolicies anosapota informal trade.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Shadrack nekupinda muchirongwa chedu.
Maita basa.
Manga makateerera kubva kuna mukoma Shadrack Vengesai, mumwe wevechidiki vanotengesa mumigwagwa yeHarare. Aiwa vadikani, nguva ndo yaita shanje uye nhambetambe inoregwa ichanaka. Nekudaro ngaisiye matambo, tosangana zvakare svondo rinouya. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sangano rePTUZ rinosvora mashoko ekuti mutungamiri weMDCT Mamogen Tsvangirai vari kukurudzira vashandi vehurumende kuti varatidzire. Ongororo yebhanga guru renyika reRBZ inoratidza kuti vakawanda vevakapiwa minda havana chavari kubura muminda iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kune avo vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi, teererai paindaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Mavhilasi Muhlanganya uye.